Pane vanhu gumi vabvunzurudzwa nekomisheni inoona nezvekutongwa kwemhosva mumatare yeJudicial Services Commission nhasi, avo vari kuda basa rekuva muchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general, iro rakasiyiwa navagova. Vazhinji vevabvunzurudzwa ava vati mubazi reNational Prosecuting Authority mune uori hwakakomba. Mumwe wevanhu ava ndiva Matthias Cheda, avo vaimbova mutongi wedare repamusoro reHigh Court vasati vaenda kuNamibia, uko kwavari mutongi wedare reHigh Court zvakare. VaCheda vati chioko muhomwe chakanyanya muNPA zvavanoti zviri kukonzera kuti nyaya dzisanyatsotongwa zvakanaka.
Tine dambudziko mubazi raprosecutor general. Kune vanhu vari kutambira mari dzechioko muhomwe, kune vanhu vane mari dzakawanda uye vane masimba akawanda, nyaya dzoraswa. Saka takuita dambudziko rekuti kune veruzhinji vada kuti nyaya dzavo dzifambiswe dzakuraswa. Saka zvakutinetsa kune veruzhinji.
Mumwe wevabvunzurudzwa ndiva tinomudai Shechinyoka, vanhu verimwe remagweta emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaChinyoka vatiwo dzimwe nyaya hadzisi kubatwa zvakanaka nepamusana pekuti dzinenge dzine vakuru vakuru mukati.
No, zvinoitika ndezvekuti kana munhu ari prosecutor general, handiti iye neofisi yake ndo vanopiwa nyaya namapurisa kuti aona zvakati zvakati zvakati, ivo vo decide kuti inoenda here kukoti kana kuti haiendi. Chinonetsa ndechekuti kana vasingatauri kuvanhu kuti nendava yei vaita decision yavaita, hatimbofi takaziva kuti mapurisa mukuongorora kwavo nyaya vanga vakawana here umbowo hunosvika pakuti munhu aendeswe kukoti. Zvinongopera zvakadero. Saka nyaya iyoyo sokuona kwangu ndoona sekuti haina kunaka. Munhu unofanira kuya utaura kuti hai, mapurisa vakaongorora nyaya iyi vakatipa zvakati 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 zvakati. Izvi ndobva tatarira tikaona kuti hai, apa hapana nyaya. Saka hatindi nomunhu kukoti. Kana kuti hai, takazvitarisa tikaona kuti no, pane nyaya, handei kukoti. Izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vasaita chioko muhomwe muofisi vowirana kuti hanga tingoti hapana nyaya, tosaina mapepa, zvapera, nyaya yarova. Izvozvo hazvifani kuitika. Demokrasi inofanira kuva open, vanhu voziva kuti chakati chaiti gwei, zvikonzero zvokuti chiitwe ndezvizvi, zvokuti chisaitwa ndezvizvi, asi hai, uyu zvaaita decision iri right kana kuti haisi right.
Vaenderera mberi vachiti kuve gweta ravamunangagwa hakuvatadzise kushanda vasina divi ravakarerekera kana vakapiwa basa rekuva muchuchisi mukuru wenyika.
Aiwa bodo, nokuti vamunangagwa pavakandidana kuti tiite nyaya yavo, vanenge vakatidana kana kuti vanhu vavo vari around you vanenge vachiziva kuti ai, uyu munhu maybe unoziva zvakati zvakati zvakati. Handiti hazvide kuti vakudana kuti uite chikuturu chavo chokuti ita zvakati ita zvakati ita zvandoda. Aiwa bodo, because dai vaideruka havazaihwina nyaya yavo. Kuzi munodana vanhu vanoziva kuti unogona basa. Saka chikonzero chekushanda panyaya iyoyo kugona basa. Saka kugona basa ndokuri kudiwa pabasa iri. Hazvirevi kuti kana munhu wakushanda basa iri unokangamwa mutemo. Ende mutemo unotaura kuti kana uri pabasa iri haudziwi zvokuita navamunangagwa, haudziwi haudziwiwo kusunga kana kuti kusasunga navo. Ende ivo vanozvizivavo. Saka vanoziva kuti no, uyu gweta uyu unogona. Havana musoro vanozivia kwandiri votiraya kuita something chavanoziva kuti ini ndovigona kungovaudza kuti aiwa bodo, zvinai mukuru, section 260 kai inotaura kuti chi, imwimi siya 99. Ende sokuziva kwandakaita munguva shomanene yandakavavona, hai, nemarespect ravanoita mutemo handivoni zvichiitika.
Vamwe vabvunzurudzwa nezvebasa iri ndimuzvare Jesse Majome, avo vaimbove nhengo yeMDC yaimirira Harare West muparamende, vakumbira ihodzi, avo vakafanobata chigaro ichi pari zvino, vaMisheki Hogwe, avo vaimbovasa chigaro wesangano reLaw Society of Zimbabwe, amai Florence Ziyambi, vaMantsevo Calvin Tichaona, vaEdmund Marondedze, amai Noria Mashumba, pamwe naamai Wendichingeya. Mutongi mukuru wematare dzimhosva munyika kana kuti Chief Justice vaLuk Malava vati vachapa mutungamiriri wenyika mazita matatu eva vanofunga kuti vakakodzera kuti vapihwe chigaro chemuchuchisi mukuru wenyika. Mutungamiriri wenyika wozodoma waanoda. Chinzvimbo ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kusiya basa kwakaitwa navagova, avo vakanga vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.